Izvi zviri mugwaro rakaburitswa nebazi rehurumende yeAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department. Gwaro iri rinoburitswa mushure mekuongorora nyika zana nemakumi mana neimwe dzinowana rubatsiro kubva kuAmerica. Gwaro iri rinoratidza kuti Zimbabwe iri panyika makumi matanhatu nepfumbamwe dzinonza dzisati dzoratidza pachena mashandisirwo emari yehurumende munyaya dzemabhajet pamwe nekupiwa kwemarezinesi kwemakambani ezvicherwa. Asi Zimbabwe inonziwo iri panyika makumi maviri nenomwe dzinonzi zvichienzaniswa negore rapera gore rino dzakaedza kuita basa radzo zviri pachena kunyange hazvo dzisati dzotevedza zvinodiwa. Kuti nyika inzi inoshandisa mari pachena inenge ichizivisa veruzhinji urongwa hwemari kusanganisira mashandisirwo nekuwana mari kunoita mapazi nemakambani ehurumende. Nyika inonziwo yakachena kana hurumende ichiburisa pachena magwaro nechekuita nekupiwa kwemarezinesi ezvicherwa pamwe nekuti vanenge vawana marezinesi aya vaawana sei. Vachitaura nezvegwaro iri, mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi republic affairs office pamuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Megriggs, vati gwaro ravo regore rino rinoratidza kuti Zimbabwe yakaedza kuita zviri nani zvichienzaniswa negore rapera, vakati zvayakaita izvi hazvina kukwana. Amai Riggs vati Zimbabwe yakaburisa pachena urongwa hwebudget pamwe nekushandiswa kwemari. Vatiwo hurumende yeZimbabwe yakakwanisawo kuwanisa ruzivo rwezvekushandiswa kwemari kune veruzhinji pamwe nekuzivisawo zvimwe zvezvikwereti zvine nyika. Asi amai Riggs vati Zimbabwe yakakundikanawo kuzivisa zvikwereti zvine makambani ehurumende pamwe nemari inowanikwa nemakambani aya. Amai Riggs vatiwo Zimbabwe haisiwo kuzivisa pachena veruzhinji kuwaniswa kwemarezinesi ezvezvicherwa.
Not appear to follow in practice the criteria and procedures for awarding natural resource extraction contracts or licenses. Basic information on mining concessions was not publicly available.
Zimbabwe haisi kutevedzera mitemo yayo panyaya yekubudisa pachena kuti ndivanani vari kupiwa marezinesi ekuchera zvicherwa uye kuti vari kuwawana sei.
Amai Riggs vati kuti Zimbabwe isvike panotarisirwa inofanirwa kujekesa zvese zvinotarisirwa kunge zvichiitwa nenyika dzinowana rubatsiro kubva kuAmerica.
Zimbabwe's fiscal transparency would be improved if it did the following: publish debt information of its major state-owned enterprises, subjected off-budget accounts and intelligence budgets to civilian oversight, provided a complete picture of revenues and expenditures, detailed allocations to and revenues from state-owned enterprises in public documents, followed laws and regulations governing natural resource extraction contracts and licensing in practice, and made basic information about such awards publicly available.
Zimbabwe inofanira kubudisa pachena zvikwereti zvayo zvese kusanganisira zvemakambani ehurumende, kuona kuti mari inoshandiswa nevasori inoongororwa, kubudisa pachena mashandisirwo ese emari pamwe nekubudisa pachena kuti ndivanani vawana marezinesi ekucherwa zvicherwa uye vawana sei.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvezvicherwa kuti tinzwe maonero avo nezvekupiwa kwemarezinesi ezvezvicherwa sezvo tatadza kubata gurukota rebazi rivaWinston Chitando. Patafonera mutevedzeri wavaChitando vaPolite Kambamura vaudza Studio 7 kuti vange vachazotaura nesu kana vasununguka, asi vanga vasati vatibata pataenda pamhepo. Tatadzawo kubata gurukota rinoona nezvemari vaMtuli Ncube. Asi mukuru wesangano rinorwira kuchengetedzwa kwezviwanikwa munyika reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati nyaya yezvicherwa muZimbabwe haibudiswi pachena, vachiti kurudziro yavo kuhurumende ndeyekuti inofanirwa kuzivisa veruzhinji kuburikidza nekubuda pachena panyaya yezvicherwa.
Tizive semacitizens kuti ari kuchera papi, ndiani, uye kuti nyika iri kuwana mari kubva kumaminerals. Nyorwa mabudget statements vanotipa mafigures anenge akaita mubatanidzwa wemaminerals yese, hatisi kukwanisa kuziva kuti mineral imwe neimwe iri kuunzawo chii mubasket remarevenue enyika. Kwotiwo zvekare hurumende pairi kuingenja arikunzi mainvestors havasi kubudisa pachena kuti vakambonyatsa kubvumirana chii chaizvo nevanhu ivavo.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzinodarika makumi mana dzakadai seAlgeria, Angola, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique nedzimwe hadzisati dzazadzikisa zvinotarisirwa pamafambisirwo emabudget pamwe nekujekesa zvinhu panyaya yezvicherwa. Gwaro iri rinotiwo nyika dzepasi rose makumi manomwe nembiri dzakazadzisa zvinotarisirwa, uye nyika idzinosanganisira dzemuAfrica dzakadai seBotswana, The Gambia, Ghana, Nigeria, South Africa, Kenya, Morocco, Tunisia, Namibia nedzimwewo. Pakupa rubatsiro kunyika dzepasi rese, America inoshandisa ongororo dzinoitwa nemapasa ayo akasiyana siyana achishanda nemizinda yavo munyika dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.